Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kurume 1, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukwira nezvikamu 10 kubva muzana pagore mukati memakore 10 kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege pane bhambu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kadzi reWomen and Law in Southern Africa rinoenda kumatare edzimhosva richida kuti mutemo unobvumidza kubviswa kupa muviri uvandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raparurwa nhasi nebhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukura nezvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% pagore mukati memakore 10 anotevera kana hurumende yakashandisa kurudziro yekuvandudza upfumi hwenyika. Asi gwaro iri rinoti kana hurumende yakasashandura maitiro ayo, upfumi hwenyika ucharamba uchidzikira nezvikamu 3 kubva muzana kana kuti 3% gore roga roga, uye rayambira kuti nzira ichatorwa neZimbabwe ndiyo ichaumba remangwana rayo. Kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi, World Bank iri kukurudzira hurumende kuti itore matanho anosanganisira kusunungura mashandiro emusika wemari yekunze, kuti ivandudze mitemo inobata boka rezvicherwa kuitira kukwezva vanoda kudyara mari dzavo, uye kugadziridza migwagwa inoenda kunzvimbo dzinoshanyirwa. Zviri kukurudzirwa neWorld Bank izvi ndizvo zvakakurudzirwa zvakare nechikwata cheIMF chakanga chiri muZimbabwe masvondo mashoma adarika. Rimwe gwaro rakaburitswa nebhanga repasi rose rinoti Zimbabwe ndiyo nyika yepiri pasi rose panyika 10 dzine mitengo yezvekudya iri pamusoro-soro ichitevera Argentina. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe ndiyo muAfrica nyika ine mitengo yezvekudya iri pamusoro zvakanyanyisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi uye varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Mukatarisa pagwaro iroro nezvinhu zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe iite, ndezvinhu zvizhinji zvavanokurudzira pastaff monitored program yavanoshanda muhurumende. Handioni zvinonyanya kugozha pazvavanokurudzira ipapo, asi zvimwe zvacho zvinenge zvichida kutizve vadzanise pfungwa dzavo vanatsokunzwisisa chimiro chenyika yedu seZimbabwe. Saka ndinoti inini kuberera kwanga kuchiita upfumi hwedu hasina kunyanya kukonzerwa nekuti pamwe tanga tisiri kubata upfumi zvakanaka, aiwa, asi kuri kukonzerwa nechimiro chekunze.
Asi kana muri kutaura kuti zvinhu zvagara zvichisimudzwa kana nana IMF staff monitored program, zviri kureva kuti hurumende ine ruzivo nezvinhu zvese izvi. Sei isiri kugadzirisa matambudziko iwayo?
Hazvigadziriki nezuva rimwe chete mukoma, hazvingagadziriki nezuva rimwe chete. Zvakafanana nemusika mutemo wamunotaura, haugoni kuti ugadzirike nezuva rimwe chete, nekuti unotitoredzera chimiro chenyika. Kana upfumi hwedu hwakunyanya nge huri informal sector, zvinoreva kuti nyange kugadzirisazve simba remari kunonetsa nekuti kunoteredzera chimiro ichocho. Saka hazvigoni kuti tine zuva rimwe chete, mwedzi umwe chete, kana gore rimwe chete matambudziko iwawo anenge achizodzokera. Asi tinenge tichida kuti zvatinoita zvese zvinge zviri zvinhu zvinorwisana nedambudziko pasina nekudzokera kumashure.
Kune vamwe vanoona vagwanyanya vanoona kunga zvisiri zvinhu zvinganzi zvakanya kuoma zvakaita sezviri kukurudzirwa kuti hurumende ivandudze mitemo inobata nyaya dzezvicherwa pamwe nekusunungura musika wemari. Zvinhu zvinganzi zvingada nguva here izvi?
Kusunungura musika wemari kuri kutaurwa apa kunoita sekuti bhanga guru rehurumende rinoisa ruoko rwaro pamusika wemari. Asi ndikakutsanangurirai mashandiro aanga achiita musika wemari munogona kutoshamisika kuti zvinobva neti. Ndakazombozvitsvagurudzawo ndikaona chekuti chekutaura kwamuri kuita ikoko ndiwowo kutofunga kunoita vamwe vese vanenge vari rumisika usachida kutonge uchichinja kana kusiyanga nekutengesa mari unongofunga kuti mutengo wemari uri kubatwa nebhanga guru rehurumende. Ndava hapana bhanga guru rehurumende rinobata mutengo, zviri mupfungwa dzedu, zviri mujere dzedu.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuVictoria Falls neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakundikana kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege yeko panogona kunge paine bhambu. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vazivisa kuburikidza negwaro kuti mangwanana anhasi vanoona nezvenhandare dzendege dzemunyika veZimbabwe Airport Authorities vaziviswa kuburikidza nekambani yendege First Jet kuti pane munhu azviti John Doe ati panogona kuita njodzi yemabhambu kana pfuti panhandare dzendege dzemunyika. Vacharamba vati nekuda kwemashoko aya ayo ari kuferefetwa kuchengetedzwa kwedzinhandare dzemunyika kwawedzerwa. Vamunangagwa vanga vachitariswa kunotaura kumusangano weInternational Energy Development wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Asi mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga ndo vanonzi vazotaura vakamirira mutungamiri wenyika. Apo wave mwedzi wakurume uyo unocherechedzwa semwedzi wekurwira kodzero dzevanhu kadzi, rimwe remasangano anoshanda akamirira kodzero dzemadzimai reWomen Law in Southern Africa raenda kumatare edzimhosva nechikumbiro chekuti mutemo unobvumidza kubviswa kwepamuviri uyo wakadzikwa muna 1977 uwandudzwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Ivy Chimedza, gweta rinoshanda nesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA, vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudarire pamusoro reHigh Court chekuti mutemo wokubvisa pamuviri uvandudzwe kuti ubvumirewo vanasikana vasati vabva zera pamwe chete nemadzimai anobatwa chibharo muwanano kuti vabvumirwewo kubvisa pamuviri.
Minor girls below the age of 18
vana vasati vabva zera vasina kubatwa chibharo vanorambidzwa kubvisa pamuviri pamwe nemadzimai anobatwa chibharo muwanano. Saka chikumbiro chataisa kudare ndechekuti mutemo wokubvisa nhumbu uyu uvandudze kuti madzimai nevana ava vabvumidzwe kubvisa.
Amai Maxine Chisweto, vanoshanda nesangano reVeritas, vati zvakakosha kuti mutemo wokubvisa pamuviri uyu uvandudzwe vachiti vana vakawanda munyika vari kufa vachiedza kubvisa pamuviri zvisiri pamutemo.
Tani nguva yakareba tichinzwa kuti vana hobho vari kufa gore negore vachiedza kubvisa mimba zvisiri pamutemo uye zvinozovakwadza. Saka mutemo wedu senyika unoshuvira kuchengetedza vana nekukura kwavo. Iyi inoda kubatsira kuti kana vaya vakarodzwa vari vana vakwanise kubatsirwa zvinyore panyaya yatinoti termination of pregnancy.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati havaoni zvakanaka kuti vana vasati vabva zera nemadzimai ari muwanano anengaita pamuviri vakwanise kubvisa pamuviri. Hurumende inofanirwa kutsunga dzisimbe kuona kuti zvinhu zvagadziriswa kuzvipatara.
Maonero angu ndeyekuti tiri kucreata society isisatye kuuraya. Chandofunga kuti tofanira kuitwa nehurumende kana tichida kubetsera vana vanobata nhumbu vari vadiki ndechekuti ngati improve healthcare delivery system yedu.
Muchikumbiro chayaisa kudare ichi, WILSA yadoma bazi rezveutano, dare reparamende nehofisi yemuchuchisi mukuru wenyika semapoka ane chekuita nenyaya iyi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi vakati tibate gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora asi nharembozha yavo yanga isingapindi. Hatina kukwanisa kunzwa kuparamende pamwe nehofisi yemuchuchusi mukuru kuti vatambidzwawo here magwara anovazivisa nezvedanho resangano iri kumatare. Sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reNational Assembly vaDaniel Molekele vati dare reparamende rava nemakore richitaura kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Vatakatarisira kuti under 10th parliament kuchaitwa termination of pregnancy act amendment bill kichapa vanhu veZimbabwe mukana kuti vatipe miona yavo because tichatenderera Zimbabwe yese.
Mutemo wetermination of pregnancy act uyo wakadzikwa nyika isati yawana kuzvitonga kuzere muna 1977 unobvumidza kubviswa kwenhumbu chete kana pamuviri apa pachiisa mudzimai akazvitakura panjodzi kana mwana ari mudumbu ane urema hwakanyanyisa kune avo vanenge vabatwa chibharo neavo vanenge vaitiswa pamuviri nehama yepechko. Vanobvisa pamuviri zvisiri pamutemo munyika vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu. Gwaro reHealth Demographic Survey rakapesera kuitwa muna 2015 raiti zvikamu makumatatu kubva muzana zvevanhu vanofa vakazvitakura vaifane kuda kwekubvisa pamuviri nenzira dzisina kufanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pamwe nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nezuro vose vakashanyira muganhu weAmerica neMexico nguva dzakasiyana uko vakanakurirana nyoka menyu pamusoro pedambudziko rezviuru zvevanhu zviri kuyambuka zvichipinda muAmerica zuva nezuva. Kufa kwevanhu vechiPalestine vanogona kusvika kumuzana negumi nevaviri kana kuti 112 vachitsvaga rubatsiro nezuro muGaza City kwashoropodzwa nevakawanda pasi rose. Nhasi zvichitevera mashoko evakaona zvichiitika pamwe nevashandi vebazi rezveutano muGaza ekuti zvakakonzerwa nekurwiswa nepfuti neIsrael. Israel iri kuzviramba ichiti vanhu vakawanda vakatsikirirana vakazotsikwa nemotokari dzaiparubatsiro dzainge dzave kutiza. Vamwe vagari mudunhu remashonaland west vanoti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitika munyaya dzekupinzwa kwevanhu mabasa nemakambani ari kugadzira mugwagwa unobva Harare uchienda kuChirundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanowirirana nevekumwe kumatunhu munyika kuri kuitwa zvirongwa zvehurumende zvakaita sekuvakwa nekugadzirwa kwemigwagwa. Avo vanoti mapinzirwo evanhu mumabasa anopiwa mari nehurumende haana kujeka uye azere neuori. Mumwe wechidiki anoti ari kushaya basa ndimuzvari Benhilda Soto vekumapinga uko kuri kushanda kambani yetensa.
Vari kuya nevanhu vavo kubva kuHarare vachienda vari kuya kuzowana basa. Panaka tane 3 weeks tinobata half 5 tinoswera kuzobuda na 4.
Muzvari Soto avo vanoti vaimborarama nekuita maricho vanoti iye zvino vave kurarama nekutengesa bonde kuvashandi vemugwagwa vari pamapinga asi hazvisi kubhadhara zvekuti vakwanise kurarama.
Ndobva tatofara tikatazororawo kuenda mumabhavhu kuenda kubhavhu nokuzvitsvagirawo vana chikafu zvinhu zvakaoma.
Mumwe mugari weparukobha vaJeremaya Sande vanoti pavanhu vanosvika zana vakanyoresa kuna sabhuku wavo kuti vapinde basa vaviri chete ndivo vakakwanisa kuriwana vachiti zviri pachena kuti pari kuitwa zvechioko muhomwe kuti munhu apinde basa.
Tikakapinda ngari pati kwedu kune 170 inofana 2 kana kuti 3 aibaga 2 chete vakapinda vekwedu uku.
Patabvunza kuti sei vana vashoma vari kupinda mabasa munzvimbo mavo mukuru wemasabhuku munzvimbo yemapinga uye vari vaimbove murwi wehondo yerusununguko vaezra horwe vanoti vakambobvunzawo kuvakuru vekambani vakanzi vashandi vachatorwa zvishoma nezvishoma kusvikira vawanda sezvo mugwagwa uchangotanga kugadzirwa.
Vekambani vakati hongu tinotora, asi tinotora nemastages vachatora kana vachitora namba inosvika kuma100 asi havaitori musi muchi mumwe chete.
Mumwe mukuru wekambani yetensa varichman Machanga vanoti vanopa basa vagari vemunharaunda muchapfuura mugwagwa uri kugadzirwa sezvo riri donzvo ravo kusimudzira vanhu nenzvimbo dzavanoshandira. Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vakaita musangano wechimbi-chimbi apo vakaudza vakuru vakuru vemakambani ari kugadzira mugwagwa uyu kuti vose vachapinda mabasa vanotanga kunyorwa mazita nemasabhuku. Mazita acho ozoundwa kumahofisi kwavo uko gwaro remazita acho richazodhindwa risati rapiwa nemakambani kuti vapinze vanhu mabasa.
Tinoita kuti vanhu vatenge tapiwa iwavo tona kuti tinoisa tinopa kontrakta vanhu vanobva kunzvimbo iyoyo.
Pakamboita mutauro zvakare pakagadzirwa mugwagwa unobva kuBetbridge uchienda kuHarare zvichinzi pari kuitwa zveuori sekutaura kwamai Sarudzai Makirichi vekumasvingo.
Ndiyo same criteria yavakangoshandisa but kutorwa kwevanhu kwacho vakangotora just a few but vanhu vakazotorwa the rest vanga vangori vekubva kumusangano.
Hatina kunzwa kuti hurumende ine hurongwa here kana kuti police panyaya dzekupinzwa mabasa nemakambani anenge apiwa basa rekugadzira migwagwa sezvo gurukota rebazi rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vanga vasati vachipindura mibvunzo yavanga vati tivatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Makambani mashanu anoti Bootman World, Fossil, Exodus, Masimba neTensa akapiwa basa nehurumende rekugadzira mugwagwa weHarare kuChirundu uye unotarisirwa kuwanisa mabasa vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nonorai Jena.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court rakatambira chikumbiro chevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump chekuti havafanirwi kumiswa pamberi pematare nekuti vaimbo vemutungamiri wenyika. Dare iri richanzwa chikumbiro chavaTrump ichi. VaTrump vari kutongwa nemhosva yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo muna 2020 apo vakakundwa navaJoe Biden. Vane dzimwewo nyaya dzakawanda dzavakatarisana nadzo dzavari kupomerwa panguva iyo vari kutsvaka rutsigiro rwekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato remaRepublican Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
VaTrump nyaya yavo yabvuma kutambirwa neSupreme Court. Tichaona Supreme Court ichikwanisa kunzwa appeal yavaTrump. Vati Supreme Court iongorore mhosva dzavari kupomerwa dzavari kuti vakaita vari president. Nechidimbo vari kutaurwa kuti ivo sezvo vanga vari president panyaya dzavari kupomerwa idzi havafaniwe vachibatwa kana kuendeswa kumatare dzemhosva because vane yatingati pachirungu immunity yavanowana in terms of constitution yeAmerica yavari kuti vanayo kodzi racho. But tinoona kuti kumasure uku matare yese haasi kuwirirana nezvekutaura vaTrump. Kana Supreme Court yakati aiwa vaTrump vane immunity, then zvinoreva kuti nyaya dzese dzavari kupomerwa idzo dzavari kunzi vaida kupandukira hurumende pavakasiya chigaro dzinonongwa dzichipera.
Vamwe maonero avo zviri kuitwa neSupreme Court zviri kubatsira vaTrump. Pane chamunoona pane zviri kuitwa neSupreme Court zvinogona kunzi zviri kubatsira vaTrump?
Chokutanga ndechokuti vaTrump ndo vaendesa nyaya iyi kuSupreme Court and tikuona kuti Supreme Court yabvuma kuti nyaya iyi ndike nechimbi-chimbi ende vari kuti kuda maybe inokwanisa kunzikwa muna April. Zvinokwanisa kubatsira vaTrump kana Supreme Court yakapa mutongo wavanowirira nawo kuti vakwanisewo kupinda musarudzo dzatiri kuona dziri kuuya dzema presidential nemama elections ari kuuya. Saka nyaya iri apa yatove nyaya yekurwisana nenguva vatrump vachidzwisana nenguva kuti nyaya iyi inzwike kusupreme court, nekuti ithink vari kuonawo kuti nyaya iyi yakaramba ichienderera iri kumatare ari kuzasi uko havazokwanisi kuwana mukana wokuti vazova vachipindawo musarudzo dzemaelections dziri kuuya idzipi. But tinoziva kuti masupreme court judges ari kusupreme court ikokoko vakawanda vapo vanhu vakapindawo panguva yatrump ende vazhinji vacho vakatoiswawo navatrump. Saka kana vanhu vachitaurawo kuti aiwa supreme court iri kubatsirawo vatrump havasi kurasika, bcause supreme court iwo ine majaji avakaisawo vatrump ivowo vachiri president.
Avanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachishanda segweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Mwana akakumbira chingwa unopiwa chingwa, akakumbira hove unopiwa hove, kwete kuti mwana akakumbira chingwa unopiwa dombo, akakumbira hove unopiwa nyoka. Ipai vana vanhu mari, kwete zvekuti vanhu vatama kuda kuvavhundutsira kuti asodzi kuda pamwe basa ari koshi. Munopedza makuta kuti hei vanhu vari kufa, imi ndimi kuuraya vanhu nekuti hamudo kupa vanhu mari.
Makadini makadini mukoma Zulu. Ini ndiri kunzwawo kubatikana nenyaya yekwamahachi kuchipinge uko kwachecheche uko. Isusu tichikura ichiri growth point kusati kwatombowa nemalocations. Vanhu vanokunzi ngavabve vanhu vakagara variko, mashops achiri kutoverengwa ari machecheche. Now town yai kuexpanda ichienda kune vanhu. Kanzuru ngaisasungisa vanhu ichiti izvoni vanhu vakagara zviri kunze kwemutemo. Ngavangotaura kuti town it's a town development iri kuexpanda ichiuya kwamuri. Saka taakukubvisai tichikuisai apa, kana kuti taakukubhadharai mondogara apa. Yeah, that one tinozvitambira. Bhozi ini ndakatokura ndikadzidzako kusvika ndabvako, vani vavo vaingogaramo. Ite zvino zvaim 42 vani vavo vanongogaramo. Hatisi kufara nazvo. Ii ndonzi bongai jambaya, ndiri kumarondera asi kuchipinge ndokumusha.
Masvera sei vashamari veStudio 7. Kusanaya kwemvura madhura rakaita zvinhu muZimbabwe asvisanyika kumawere. Zvava kunyadzisa kuti munhu weZANU PF amire pamberi pevanhu chitaura kuti ndovhotera ZANU PF kwati pamberi nayo. Zvava kunyadzisa izvozvo. Nyika yedu yasvisiswa kumawere neZANU PF. Nyika yedu yavondomoka, yavondongwa. Muchina chirimo, hapana chinhu zvakutonyadzisa chaiko chaiko. Kuti utaure ndiri muhurumende ndoshani zvava kunyadzisa pavanhu. Saka poda kuti vechidiki vaone kuti vangaita sei. Tichikurudzira vachiduku kuti musagarira maoko. ZANU PF ndaonegwa plan nguva isakanaka, nguva ichiripo.
Mutaura kuti kwai inyika iyo kuti dhora rekuamerica nemabhondi emuZimbabwe rinonzi 18,000. Makazviona kupi? Makazviona kupi? Kwai mogadzisa upfumi? Mogadzisa upfumi nenzira ipi? Yamakagadzisa upfumi nenzira ipi yamotaura? Musada kutamba nevanhu ava nevapesistensi ava vagwanyanyava, musavaisa paredhiyo. Chii chamuri kutaura ivapo? Chii chavangataura kuti nyika inogadziswa nenzira ipi? 10 kg inoita 100 and something thousand. Musada kutamba nepfungwa dzavanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro naGwenyambira nemukurumbira Wilfred Tichaona maAfrica anozivikanwa neribasa rekuti nyamasvisva achimba nechikwata chembira chemaungira enharira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Musambo wandinoridza
musambo wepasi chigare mbira music
vari kutambira sei musambo wenyu mumamana
vanhu muno munyika vari kutambira asi kuti genetika ndezvekuti vanhu vazhinji ndingangoti ruzhinji rwevanhu pari zvinezvo va diluted kana kutingati wamusanganiswa wechivanhu nechirungu zvasangana nezvakauya nevachena percentage yevanhu vanotambira avo musambo iwoyo ndivo vamwe vanhu vaive vazhinji vacho vakakurira kumusha
nyamashisva mabhakure emine mbira takakunzwa ikare matambudziko arimo mubasa renyu iri ndeapi
tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo pakushanda kwatinoita kuti tiwane mapromota anopromota musambo wedu bhosi ichinyoridza musambo inonzi traditional music yezimbabwe saka machallenges atinosangana nawo kuti tiwane munhu ane rudo rwokuti ada kusimudzirawo musambo wemuzimbabwe uri musambo wechivanhu wetsika dzedu nemagariro unotaura tsika dzedu nemagariro vari kushaita
taimbokunzwai kumubayiro uko kumanama nekupi kupi ndeipi mimwe yemibayiro yamakambohwe nawo kumashure uku
pandakapoma maungira 2005 2006 first album rangu rinonzi maungira ndakahwina namaaward best mbira 2007 vandaita album rinonzi chinamanenje achifambisi vandahwina futi best mbira namaaward kubva ipapo ndopa zvakabva zvatumwa zvembira category mumanama awards vandanzitaura mira ndakafambawo nyika dzakawanda ndakaenda kuunited states of america top portland florida california oregon whitby island washington dc ndadzoka ndobva ndazonoya ndaenda kusweden theatheye futi ndivaenga iri cultural exchange program muchina cultural exchange program
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
kune vese vanofarira musambo wembira vanenge vachida kuridzirwa mbira kuchivanhu kwedu kumabira kungava kuti vari kuita chivanhu chavo chekurova makuva vari kuita chivanhu chavo vari kuita muchato vamwe vachiitawo maprivate functions emakambani macorporate functions you are free to contact me +26377221160
chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi woza friday kudai
kambo kanonzi madzinza apo ndo kanotaura nezvemutupo kanzitiise maoko kuna dzou maoko kuna nhingi wosimudza woisa kuna nhingi kanika chidetembuka chitaura zvemutupo ndo madzinza iwayo
tichipa kutenda kutenda kukuru kune vadare vese vatiunganira pane rinodare tichikumbirawo kuti mutibatsirewo kuisa maoko maoko kuna vadare vese tichiisa maoko kumuyera mwoyo newakumaranda
manga muchinzwa kambo kanonzi madzinza manzwa hurukuru yaitwa nanyamasvisva ari parunare muharare naivans dzininga westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya musakanganwawo chirongwa chelive talk nhasi manheru na8pm apo tiri kutaura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe negwaro raburitswa neworld bank riri kuti kana zimbabwe yakagadzirisa zvinhu upfumi hunogona kukura nezvikamu gumi kubva muzana pagore sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare bhanga repasi rose reworld bank rinoti upfumi hwezimbabwe hunogona kukwira nezvikamu gumi kubva muzana pagore kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mina mutungamiri nkomo
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ngithakazo mohle kweza kusihlwa ngolesihlanu mhlaka 1 kuMbimbitho 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe. Kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu.
Umongameli yemasoni Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe ezilindweni zendizamtshina ezigoqela eseVictoria Falls International Airport.
Kuliqiniso njalo kuqakathekile ukuthi sidile le issue ye-foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%. Kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapho 10%.
Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10% ngomnyaka alubana uhulumende engalandela izixwayiso aguqule indlela asebenza ngayo. Umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley. Yena usela ngamachumi amabili lane 24 delegates. Kuma primaries okudinga uzamela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli yamasoni Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls lapho abekhangelelwe ukukhuluma khona emini ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamtshina agoqela ele Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo lele Victoria Falls Airport lapho abeza kwehlela khona. Indizamtshina yakhe ibikwa ithole limbikwa isemoyeni yasiphenduka ibuyela eHarare. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba wazise ukuba abogatsha olulondoloza amagceke endizamtshina elizweni oleZimbabwe Airport Authorities baziswe ngabendizamtshina ye-First Jet ukuthi bathole incwadi ye-email evela emuntwini othebe kulabantu abahlose ukuhlasela kumbe ukubhomba emagcekeni endizamtshina namuhla. USharamba uthe ababona ngokulondolozwa komthetho baphezu kokuphenya lolu daba. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi engethuki. UMnangagwa ubesiya emhlanganweni we-International Energy Deployment Conference eFolosi. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obikwa ehambe kuqala nguye ocine ekhuluma kulumhlangano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe. Kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu. Kuyinto engajwayelekanga, ngakho ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangele ngezokuthula bayihlolisise indaba yakhona ukuze kufike ekugcineni kwakho, ngokuba phela nxa kulamabhomu endaweni okwehlela khona indizamtshina kusho khona ukuthi kuyabe kulula ukungena kuyingozi kakhulu ebantwini abaningi njengoba isetshenziswa ngabantu beZimbabwe isetshenziswa njalo ngabantu bangaphandle ngakho ke kumele zona lezi ndawo zivikeleke ngendlela eqinisekileyo ukuze abantu babe lokuqiniseka ngokuphepha kwabo
Kahle kahle kungaba kusenzakalani lapha encube kungaba lengozi ekhona mpela yini njengokutsho komuntu lo othumele umbiko kumbe ngumuntu obeganga nje ongela khono lenhloso yokwenza udlakela athi belulakho ukwenzakala udlakela lwamabhomba lolo
akukacaci kahle ukuthi kungabe kuliqiniso yini ukuthi akhona amabhomo kumbe yinto nje ethunyelwe ngumuntu eganga nje kodwa ke vele khona lokho abakwenzileyo yikho kwenziwa kuwo wonke amazwe ukuthi kungaba lo mbiko othi kungaba khona okubi laphana kuyamiswa yonke into amapolisa akhangele sikubona noma ngapi kuse-Europe noma e-Asia noma ku-American continent uma kukhona nje umuntu othe kuleyandawo kulamabhomu kuleyandawo kulokuthi kuyamiswa yonke into ekade fanele yenziwe ngokuba kuqakathekile ukuvikela abantu nxa kade kufanele kube lomhlangano uyamiswa lawo nxa kube kufanele kube lebhola liyamiswa nxa kube kufanele kube lalokhana lalokhana kuyamiswa kuze kuqale kube lesiqiniseko sokuthi abantu baphephile kayikho leyonto ukuthi liqiniso kumba siloqiniso yinto efanele ihlolwe ngalabo abakhangele ngakhona lokho baphumele ukuthi kume kanjani
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo
The Voice of America VOA
Embikweni eliwethu lenamuhla ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lanzise ukuthi umnotho weZimbabwe Ulakho ukudlondlobala ukhule ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10% ngomnyaka eminyakeni elithumi elandelayo nxa uhulumende engalandela izixwayiso njalo aguqule indlela aqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa leli bhanga lithi uhulumende engaguqulanga ukusebenza Kodwa leli bhanga lithi uhulumende nxa engasaguqulanga izenzo zakhe umnotho welizwe uzaqhubeka ubhidlika ngesilinganiso sokuthathwa ekhulwini i-3% ngomnyaka. I-World Bank ithi uhulumende kumele aguqule indlela aqhuba ngayo imisebenzi egoqela eyokwemba amatshe aligugu i-mining alungise imigwaqo ukuze ahuge izethekeli njalo aqinise inhlelo zokulima ukuze ilizwe limelane lokuguquka komkhathi osokudale indlala emangalisayo. Sikhuluma nje inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi inani labantu abalambayo abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe ngokuphuthuma likhwele lisuka ku 2.7 million laya ku 3.5 million iWorld Bank ithi njalo eZimbabwe yilo elilentengo yokudla edula kakhulu ukwedlula amazwe wonke aseAfrika lisedlula kuphela iArgentina emhlabeni jikelele Sibuze incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi uthini ngombiko weWorld Bank
Kuliqiniso njalo kuqakathekile ukuthi sidile le issue ye foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%. Kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapha 10% bamthole njani ngoba asingeke sithi into ezingu-5 abaziqambileyo zingacontribute 2% equally to a growth of 10% every year. Although siyavumelana labo ukuthi if we correct that will have definitely an economic growth eZimbabwe very positive ngoba economies azivukasa ukusebenza ku strive ungakhayela kwezokulima we have challenges like now Zimbabwe is an agro-driven economy. And now it will have serious pressures given the effect of the drought. Farmers will not be able to pay back their loans. They will not be able to pay to go back into the field next year. They will need to be helped. And some of these mitigation efforts, as these cause ama challenges in terms of managing debt, national debt, and also managing our monetary policy and the fiscal policy in terms of discipline of government expenditure. So there's a challenge. To implement some of these things that have been put forward by World Bank in a space of 1 year or two, especially given what you call financial support beyond your budget and taxes.
Ezinye izixwayiso ze-World Bank izixwayiso lelibhanga elitshona likhuluma ngazo. Kodwa lanamhla lokhu uhulumende kagazilandeli kuyini okuhluphayo?
In terms of implementation, uhulumende wethu uslow. Owesibili, kulobu gwele-gwele, kulabantu abakholisayo njalo abayenzayo imali loba impilo ngalesi isikhathi lalo mumo. Ungakunazelela ukuthi eZimbabwe kulabantu abasebenza imali. Nxa sithanda abasebenza imali, abasebenzi to produce anything. Abasebenzi to provide any services, but basebenza imali. Playing around exchange rate. Arbitrage. Nxa sithi arbitrage isikhathi ukuthi uhulumende uthi rate ile, kodwa nxa siyathenga phandle irate liya, okuyigap kokanayikho kuthiwa yi-arbitrage. Kulabantu abaphila ngakho. Abalesifiso njalo abakhangele ukuthi kube into yenzakala ngosuku ngensuku.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo umcebisi webhanga elikhulu leZimbabwe ele Reserve Bank umnumzana Persistent Gwanyanya utshele iStudio 7 ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi uhulumende enelise ukulandela izixwayiso zebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Elinye lamacele awebandla leMthwakazi Republic Party lithi selilobele amapolisa liwazisa ngokuthi lifuna ukutshengisela ngokuthula ngeviki ezayo phezu kodaba lokuthi inkokheli yomdabu kube yiyo ekhokhela uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurahundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha izinduna ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Kodwa leli bandla lithi izinduna lazo zathinteka ngalumbhuqazwe. Leli bandla lithi linxusa abantu ukuthi babambane lalo batshengisele ngobunengi. Amapolisa ebengakaphenduli isicelo saleli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye wabagcinisihlalo baleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo.
Udaba olukhona baba Chris Gande ngolokuthi mhlaka 11 March kuyimande ungumvulo ibandla leMthwakazi Republic Party eliholwa ngama-co-chairpersons ubaba uThembisani Mpofu umfulo ngathi lami siyabe sitshengisela kobulawayo from esitolo sisiyafika emhlahlandlela ngodaba lweGugurahundi. Asisoze sitshengisele kobulawayo kuphela, sizotshengisela langaphandle weZimbabwe abaseSouth Africa balenhlelo ababeziphethe abaseBotswana ngaphingathi. So udaba lweGugurahundi thina sithi is a genocide. It was a genocide and asingeke savuma sivumele uhulumende kamnanga ukuthi udaba lweGugurahundi luphaphe izinduna. Izinduna zilomsebenzi wazo according to the constitution of Zimbabwe and even ngama-international law. Thina lapha constitution yeZimbabwe sikwazi ukuthi izinduna yizo ezi-responsible for to preserve our cultural values and order. Athesa kula Zulu izinduna zilomlando ukuthi zihambe ziyovuselela amasiko izulu linye elizweni. Izinduna ziphatha udaba lwabantu ababethethelane omama bathathelane abafazi bebhadalisa inkomo ukwenzela ukuthi kube le-order in the community. So uMnangagwa uzama ukuthi izinduna zikhangele udaba lweGugurahundi. A case of greater magnitude of this nature is only one way, the International Court of Justice. according to the international laws.
Manje seliphiwe na imvumo ngamapolisa njalo nxa kuyukuthi aliphiwa ngaleyo mvumo lizaqhubekela phambili nalo ukutshengisela lokho.
Sibanikile inotification amapolisa ukuthi besikhiye. Amapolisa bangasinika imvumo, we are going to pursue using the legal route whereby ama lawyers azasincedisa ukuthi sithole imvumo yonaleyo. Kodwa ngithi mina bangayala njengoba imithetho layo futhi ngezami. Thina umhlaka 11 siyaphambili ngokuthengisela umhlaka ubekwazi ukuthi nangumbulali ufuna ukuzithonisisa, nangumbulali ufuna ukuzinika i-resolution to this conflict. So as into as a Republic but thina we remain resolute and adamant that konke okuzalwa nguhulumende weZimbabwe is all about evading the international law, which we are against of. So sicela ukuthi abalaleli bonke bekuzwisise ukuthi after ama consultations lawa azayenzwa ngama chief bonke abantu bazaphelela ema jail. So the best thing is ukuvimba ukuthi kungabi lo muntu ozahlaliswa induna ekhuluma ngendaba lwegugura hundi. Indaba yegugura hundi umnangagwe uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona. Usidney Sekramayo uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona. Wonke umuntu owayenza umbhuqazo uyakwazi. So asifuna abantu abafuna ukubhada abantu bakithi. Thina sithi never shall this issue be heeded by traditional leaders. Kabahambe beyokhulukeli beyokhulekela izulu lini. Lolu daba ngele it was politically motivated. So ama chief bengangena endabeni yona le. So ngithi balaleli umbhuqazwe igugura hundi was a genocide and akula muntu ofuza ukuthi ezithonisise ebulela umuntu.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla leMthwakazi Republic Party. Kweze Melika, owaye ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates. Kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley yena uselamavoti angamachumi amabili lane 24 delegates kuma primaries okudinga ozamela ibandla lama Republicans. Kukhetho lokudinga umongameli waleli lizwe omutsha lonyaka. Kufunakala ukuthi ozamela ibandla leli athole amadelegates edlula inkulungwane 1215. Phakathi kwamadelegates azinkulungwane ezimbili phose lengxenye 2429. Ngeviki ezayo ngolwesibili kuzaqhutshwa ukhetho kuzigaba ezilichumi lasithupha ngelanga elibizwa ngokuthi yiSuper Tuesday. Iningi likhangelele ukuthi lapha yikho okuzasuka khona uHaley ngoba kuzakhanya sobala ukuthi kasoze anqobe uTrump. UTrump enganqoba uyabe seza ngqekilana loza kokhela kubandla lama Democrats umnomzana Joe Biden. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnomzana Rafael Mthombeni.
Hayi mina baba Gande, ngokubona kwami unkosikazi Nikki Haley ungumuntu obambeleleyo nje ukuthi anqikilane lo Trump. Angiboni ukuthi angenza kuhle, kodwa ukhanya engathi ungumuntu olelizwi afise ukuthi uTrump alizwe lama-supporters angama-Republicans akuzwe, ngoba akafuni ukuthi uTrump aphonge ukungena njengakhona lokhu. Ungalalela kuhle ukukhuluma kwakhe, uyakhuluma izinto ezilalelwa ngamanye ama-Republicans angafuni lokhu okulalelwa nguTrump. Njalo ngakhangela langendlela abamnika ngayo imali, kuyakhanya ukuthi khona bakhona abamsekelayo. So uzaqhubeka elwisana laye lanxa engasoze enze kuhle akuma-primaries la. Ngibona ngathi yena upha ilizwi elithile ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ama-Republicans wona ngokwawo avele kawabambananga entweni le yokusekelana lo Trump.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo, ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden?
Mina angimboni enqoba kulolu khetho ngabe ngiyaphambana, kodwa ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngama-Republican, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo, la kungaziko ukuthi bonke bamsekela. Ngoba xa ukhangela khona kuwambuza khona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa kuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo wama-Republicans okuthiwa ngama-conservative wodwa lwana. Abanye bazakwenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo, kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phaka. Kangimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Ngibona ngathi uBiden angabe lenhlupho zakhe laye ikakhulu khona okokubudala bakhe, kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Ngibona ngathi ngasozanqobe mina umhlaba wonke.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
Iparlamente yeHungary sivumelane ukuba kwamukelwe isicelo seSweden sokungena kwenhlanganiso yeNATO. Lokhu kulinyathelo lokugcina elokungena kwenhlanganiso kweSweden etshintshe imvama yayo eyokungathathi icele kulandela ukuhlasela kukaVladimir Putin eUkraine ngomnyaka ka-2022. Umakhelwane weSweden iFinland layo yatshiya imvama yayo ngathathi icele yangena kwenhlanganiso eNATO ngomnyaka ka-2023. IMelika yamukela ivoti yepharlamente yeHungary ngombiko wakhe ocebisa uhulumende weHungary kwezomvikela umnumzana Jack Sullivan ukhuthaze uhulumende weHungary ukuthi aphangise ukuthatha lesi sinqumo. Uthe njengeFinland esanda kungena kulinhlanganiso, iSweden ililizwe elikahulumende wentando kaZulu njalo ilebutho eliqinileyo elilombono ofana loweMelika. Ekhuluma engakangeni umhlangano lomphathi intambo ePoland obona ngokusebenzelana lamanye amazwe, umphathi intambo eMelika obona ngobudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe usuku iParliament yeHungary yathatha lesi sinqumo lusuku oluqakathekileyo kakhulu. Uthe ukungena kweSweden kwelihlanganiso kuveza njalo udubo uPutin aludalele ilizwe lakhe eleRussia. Ubudlelwano bamazwe eNATO obuqinileyo njalo obuyabukhula kulandela ukungena kweFinland leSweden ukubambana kwabantu beUkraine bephikisana leRussia, lakho konke okwenziwe nguPutin kusukisela ngomnyaka ka-2014 kanye namazwe eEurope ame leUkraine ngalesi sikhathi ihlaselwa yiRussia, kanye lomsebenzi esiwenzayo sonke okwenzela ukuthi iUkraine yenelise ukuma iqine kwezebutho, kwezenotho kanye lakwezombusazwe okweminyaka eminengi ezayo kuzaletha impumelelo. Sikubona ukuqhubekela phambili kusenzakala ukuthi umnumzana Putin wenza konke ayesithi bezama uwekela, njalo okwenziwe namuhla iParliament yeHungary okuveza lokhu. Ocebisa uhlangothi lwezomvikela umnumzana Sullivan uthe ukuba leSweden ingumngane weNATO kuza kwenza ukuthi iMelika labangane bayo bavikeleke. INATO yiyo inhlanganiso yezomvikela elamandla okwedlula zonke ezabakhona emhlabeni jikelele, njalo iqakathekile ekuvikelweni kwezizalwane zeMelika.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Was a Friday liviki sihamba lomculi weAfrofusion ubutho lezwentini, yena ocula ekobulawayo. nangu exoxa lo Ezra Chisaspanda.
Lezwe uzelo 1994 eluveve obulawayo wahlala ekhaya eIrisville obuya njalo kobulawayo ozongena esikolo
ngafunda eRose Camp ngaqeda ngafunda eSt Columbus ngafunda eBus ngakhula kunjalo ngikhulele eTon Groove khuliswe ngumama umama omdala kodwa nguye umama vele ngimaziyo umama washona ngo-2003
angene kwezomculo wobutho layo kukhona abamenza waba lo mdlandla wokucula
umculi wase South Africa ocula nje yena le abayibiza nge-Afro Soul nguye owangi inspireyo kakhulu ngacina lami ngisithi ayi ithi ngithathe le indlela eyokuthi lami ngicule imusic ngaqalisa ukubhala izingoma ngarekhoda ngo-2019
umculo wezolaleleyo ngokabutho lezwe kho uthiwa yini umculo wakho ntini
ngicula i-afro fusion obhala ingoma lezo yimi engizibhalayo ngile dlalade elilodwa abalibiza bona lona uthando lwentombi emnyama
Sengakavali uhlelo akutshele abalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola ngani njalo bangaxhumana nawe ngaphi
umculo wami utholakala kuma-digital platforms wonke ku-Facebook page ngobutho lezwe ongalandelwa yilutho then i-Facebook account ngobutho lezwe ntini yiwe active izikhathi eziningi ku-Twitter ngobutho lezwe _ZA ku-Instagram butho lezwe _ZA ku-YouTube ngobutho lezwe yoma handles wami lawo
umdumo yiwo we Afrofusion umculo muye obutholezwe obekunguye esigwajiselayo uhlelo uza uza Friday mpelaso nemnandi igama lami Ezra Chisaspanda
Awusuka madoda utholezwe ntini ehlabelake kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili umongameli yamasoni mnangagwa wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls namuhla ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamchina agoqela eVictoria Falls International Airport. I-World Bank ithumu umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% ngomnyaka uhulumende engalandela izixwayiso likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.